Vanofarira nhabvu munyika vanoti Capes United haifanira kutarisira au ali Tripoli pasi, sezvo chikwata ichi chichiziva kwete kukundwa muZimbabwe kuri kureva kusvika kumagumo kwenzira yavo yemakundano eCup Champions League egore rino. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kukurumidza kusvika kwakaita vashanyi ava muZimbabwe kunoratidza kuti hapana chimwe chavari kufambira kunze kwemapoints ese matatu.
Capes United haifanira kudherera timu iyi, nekuti timu iyi kai yatoya ichida kutora zvimapoints. Endi isusuka kana tiri pahome ka ngati tosunga dzisimbe, nekuti ivava vanhu avaka vauya kuzotora mapoints.
Munyori wenhau dzemitambo mubepa nhau reNewsday Tawanda Tafire Nyika anoti veruzhinji vasatarisire mutambo wakapfava paau ali Tripoli, sezvo chikwata ichi tiri kuda kuita mbiri nekusvika makota fainari kekutanga mumakwikwi aya. Muteveri wemakepekepe vachafadzwa mufundisi vanoti Capes United haifanire kudherera au ali Tripoli, nekuti kuita mangange kwayakaita neZamalek kuri kuratidza kuti haisi yekutarisira pasi.
Mangwana Capes haifanira kudherera Tripoli ali, nekuti bhora rerakaoma. In terms of pa football yezvinezvi Capes ine disadvantage yemainjuries akawanda, saka anotofanira kutamba bhora sezvazviri.
Asi vamufundisi vanofunga kuti makepekepe anokunda, asi kwete nezvibodzwa zvakawandisa sezviri kudiwa, asi 1-0 chete.
Capes ndoona ine green light yemangwana inohwina 1-0.
Chekwata chekulibhia ichi chakaratidza kuti hachisi kutamba nemutambo uyu mushure mekusvika muHarare nemuvhuro mazuva mana mutambo wavo usati watambwa. Asi makepekepe anofarira kukunda mumutambo uyu kunyange 1-0 zvayo, kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano akakosha aya. Vanotungamira chikwata ichi vadzikisa mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora mashanu ayo vanga vachivedzera mumitambo yakadai kusvika pamadhora matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.